hatina zvakawanda zvatingataura hatisi vezanupf kuga asi tazviona kuti munyori mukuru wezanupf pamanyika kuendera mutauriri weparamende achirekoda nhengo dzeparamende dzekubato ravo hatizive zvemutemo zvakanyanya asi maonero edu ndeyekuti vamutenda vanofanira kungoita zvavakaita kune vavo vetriplec kuita zvavakaita izvozvo kana vezanupf vane kakunyunyuta kavainako vanozoenda havo kumatare edzimhosva
zvii zvamuri kutarisira kuti vamutenda vaite
kutarisira kuti vamutenda vaudze dare mapane pamps ezanupf harikolewa vaudze zeki kuti kwaane mavhakansi 70 mushure mekurikolewa kwenhengo dzeparamende dzezanupf asi takanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge tine taane mamps anosvika ku100 varikolewa munyika yezimbabwe
izvi zvinorevei vamukwanani
zvinoreva kuti tinenge taane constitutional crisis kana taane constitutional crisis zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana haisisiri pamutemo hapasisina hurumende pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo idzva dzinenge dziri pachena semataura ataa tichingoita fresh free and fair election zvabva zvaitwa nekuchimbidzika nekurikulewa kwaitwa vanhu vezanupf nasecretary general wavo vamanyika